Muchiziviso chavaita kuburikidza nedande mutande reTwitter, mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vazivisa kuti sachigaro weZeke amai Priscilla Chigumba vatambidza vamunangagwa gwaro iri kumuzinda wavo weState House muHarare. Vacharamba vabva vazivisawo kuti vamunangagwa vachaendesa gwaro iri kuparamende uko kwari chazeyewa mukati memazuva 14. Vachitaura mushure mekusvitsa gwaro iri kumutungamiri wenyika amai Chigumba, vati donzo ravo ranga riri rekupa vamunangagwa gwaro iri zviri pamutemo.
The purpose of the meeting with His Excellency the President together with the acting president was for us to officially hand over the preliminary delimitation report to His Excellency the President.
Donzo rokusangana nemutungamiriri wenyika nevakafano bata chigaro chavo vari pazororo kunga kuri kuvasvitsa gwaro re-preliminary delimitation report zviri pamutemo.
Amai Chigumba vanoti gwaro iri ranga richifanirwa kupihwa kune mutungamiri wenyika chete, izvo zvaita kuti vamunangagwa vambodzoka kubva pazororo.
In terms of the Constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that.
Pamutemo wegwaro re-preliminary report, rinofanira kupiwa kumutungamiriri wenyika chete, izvo ndizvo zvataita.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari mukuru webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti hapana chikonzero chekuti vamunangagwa vadzoke kubva kuzororo sezvo vakasiya mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vanga vari pachiitiko chanhasi vakambobata matomu.
He didn't need to come back from Lizga. Even an acting president is allowed by law.
Vamadhuku vanofunga kuti kumhanya-mhanya uku kuri kuitwa kuti vakwanise kupasisa gwaro iri paine mwedzi mitanhatu pasati paitwa sarudzo sezvinodiwa nemutemo.
Ndinofunga zvavari kuda kuita apa vari kuda kushanda nebumbiro remutemo rinoti kuti tikwanise kushandisa maboundary matsva by-election. Maboundary iwawo edelimitation anofanira kunge akaitwa paine mwedzi 6 kuenda mberi. Saka vavezeki napresident vari kuda kuita kuti vabate time nokuti vakanonoka kuita izvozvezvo, havazokwanisi kushandisa maboundary manyowana. Tenge takumanikidzwa kushandisa maboundary atakashandisa muna 2008.
Vatiwo gwaro ranyorwa navacharamba harisi kutaura chokwadi kuti panodiwa mazuva ebasa manomwe kuti vamunangagwa vaendese gwaro iri kuparamende, vachiti mutemo unongoti mazuva manomwe zvisinei kuti pazororo here kana kuti mugovera kana svondo.
Mubumbiro remutemo kana bumbiro remutemo rikati dei rinotaura weekend, rinotaurazve kana public holiday. Saka tinofanira kutanga kuverenga mazuva 7 kubva mangwana. Musi wa 2 January inofanira kunge yatoleiwa before parliament. Zvitaura kuti parliament panofanira kuita mukana wekuti president vasvitse kuparliament by 2 January. Hazvitauri hazvo kuti parliament inofanira kugara pasi.
Mutauri werimwe sangano rinopikisa reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD muzvare Eva Joy Chidindi vanoshora zvavanoti kusajeka kwekufambiswa kwegwaro iri neZeke.
Zvinhu izvi zvinofanira kungoitwa pajekerere, kwete kuti zviitwe pachihwande hwande kana kuti pachivande, nekuti zvinotiitawo kuti tifunge kuti pane uhori hwakuitika kwangu wakutsvaga maallowance ekuti vanhu vadye zvavo mari dzavo kudzimba dzavo.
Kuganhurwa kwenzvimbo kana kuti delimitation kwakatanga musi wa 1/10/22 uye kwanga kuchipera musi wa 31 zvitagore rino nekutambidzwa kwegwaro iri kumutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika achaziya gwaro iri kwemazuva manomwe oripfuudza kuparamende uko richanozeyewa kwemazuva 14. Kana paramende paine zvainoda kuti zvigadziriswe, inonyorera kumutungamiri wenyika uyo anoona kuti zvine musoro here asati apa Zeke kuti zvigamuchire. Dzimwe nyanzvi dzezvemutemo dzinoti vamunangagwa vanogona kuendesa gwaro iri kuparamende chero yakavhara, chinongodikanwa kugamuchirwa kwegwaro nevashandi veparamende mukati memazuva manomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.